hakuna nhaurirano dziri kuitika pakati pevakomana vakadzingwa mubato uye vakafoma bato ravo vanatendai ditinana mangoma nesu. Hapachina chokutaurirana apa nokuti ivo vari kuenda nerweferi vachinonyomba vatsvangirai, vachinonyomba vebato, vachisungisa vana vasina mhosva. Saka ivo vari kushanda nezanu PF. Saka tiri kuti ngavashande nezanu PF yavo, isu toenderera mberi nechirongwa chedu cheMDC chekusunungura vana veZimbabwe vakadzvanyirwa nezanu PF naMugabe. Saka hapana kutaurirana kuripo. Isu tiri kuti tiri kuita Congress yedu yeMDC muna October gore rino. Tobva tagadzirisa utungamiri hwedu. Avo vakaenda vakaenda. Nyaya yekuti tirambe tichingo tenderedzwa misoro tichinzi taurirani, regerai kutaurirana, taurirani, regerai kutaurirana. Hakuna chakadaro. Uyezve mai Holland havana munhu akavapa masimba ivayo ekuti vaite midhieta pakati pevanhu veMDC nevamwe vakabuda.
Asika vamonzora, vamwe vanoti bumbiro renyu remutemo rinopa amai Holland masimba sasachigaro Garden Council ekuti vanga vachiita izvokuona kuti vana mumba vataudzana vagarisana zvakanaka.
Ya, chekutanga ndechekuti bumbiro remutemo rinopa Garden Council yese kwete amai Holland kwete. Rinopa Garden Council simba rokuita kuyananisa. Saka Garden Council ndiyo inofanira kugara pasi yowirirana yotaura nedzvo rimwe chete.
Tinozwa kuti icho chikwata cherenewal team chiri kudaidza vasvangirai kuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Danho iri muri kuribata sei?
Ndo zvatiri kutaura kuti iwo mai Holland nevamwe vavo vanoti tigotaurirana nevanhu vari kuda kutora chisimba, vari kuda kutora utungamiri hweMDC nechisimba. Isu tinoti kwete parizvozvo. Vatsvangirai havangatorwi kunotongwa nezanu PF, nekuti aka kachikwata ndeke zanu PF.